Exclusive from ZabinTunes.com.
Abba Father, I come to you today, Lord, in tears, because of the pain that I'm going through. I have been bound and held up for a long time. Nothing is working in my life, but I know that you set the children of Israel free when they called on your name. And today, Lord, I call on your name. Kusunungulwa ndinoda kusunungulwa ndinoda kusunungulwa ndinoda kusunungulwa Dinoda kusunungulwa Dinoda kusunungulwa
Dinoda
kusunungulwa Ndinoda kusunungulwa Ndinoda ndinoda kusunungulwa Ndinoda
ndinoda
kusunungulwa
Kusunungulwa
Umari ndinoda
Ndinoda kusunungulwa
Ndisunungure Simba Baroi Kundiroa Chani Simba Dinoda Dinoda Kusunungulwa Swino swine itika mupenyu wangu Swine nitambuza Baroi Kundiroa Simba Dinoda Dinoda Kusunungulwa Dinoda Dinoda Kusunungulwa Dinoda Dinoda Kusunungulwa
I desire
to
be set free.
To be free.
I need your hand in my life. Come and set me free.
Set me free.
I desire to be set free.
Disunungule.